Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo Gunyana 5, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo asi varayiridzi vachiti
tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana, vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuchikoro, nekuti varayiridzi vanenge vasiko varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Nekune rimwe rutivi hurumende inotiwo
takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu riri kuramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Ko, panyaya yekuti zvikoro zviri kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa panyaya yekuwedzera mari dzechikoro, vanotungamira budiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vanoti
zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende. Asi tinokurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhizi anodiwa kuitira kuti zvinoita chikoro chifambe zvigadzirwe.
Kambani yeZupco yoshorwa zvikuru nekukundikana kuita basa.
Saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu, kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ndouye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mapazi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubvira zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina zvine mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 4,466. Vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,425. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemashanu zvine makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 115,089. Vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 2,698,632. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 1,700,993. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo gore rino uye vamwe vavo vatotanga kuenda kuzvikoro izvi nhasi. Vana vari kunyora bvunzo vakavhura zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu. Kunyange hazvo vamwe vabereki vakawanda nevamwe varayiridzi vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu mune zvimwe zvikoro zvikuru panyaya yekudzivirira denda recovid-19 uye kuwedzerwa kwemari dzechikoro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vanoti vari kufara nezvaitika kusvika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa manyuku nyuku ekufara kuti takavhura zvakanaka zvikoro kwevaya vari kunyora mazamanishon gore rino ende zviri kutifadza chaizvo kuti zvikoro zvedu zvizhinji zvacho zviri kutevedzera mastandard guidelines for the coordination, management and prevention of COVID-19. Iri kuitika muzvikoro zvese zvekudzidza zvingava zveprimary nesecondary education, matertiary colleges uye nekumwe kuma health institutions kana kuma ministry of health kunotrainwa vamwe vanenge vachida kudzidza.
Muri kuona sei basa riri kubatwa nevadzidzisi pazvirongwa zvenyizvi?
Tiri kufara chaizvo kuti varairi dzivedu nema headmaster edu vakanyatsovhura zvikoro vachiziva kuti vanofanira kuriritira nekuita kuti vana vese nematicha ose vasawana denda re-COVID-19.
Zvimwe zvikoro zvanga zvichiti hasi kunyatsofara negadziriro yakaitwa. Pane kwamanzwawo here kuti kwatanga kuita dambudziko rechirwere che-COVID-19 ichi?
Pari zvino hatisati tanyanya kuwana mahunga-hunga ekuti kune kwachaputika here. Asi nyawo ichikaputika tine mastandard operating procedures atambotaura aya ekuti tinokwanisa kugadzirisa kuti hakuna kana mwana anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro kana ticha chaiye anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro. Saka takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu riri kuramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vaBhani Manokore varamba mashoko ekuti zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari pasina kutenderana nevabereki. Vati zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari nekuti zvinodawo kubhadhara vashandi uye zvimwe zvikoro izvi zvine zvikwereti zvakakura kuvashandi ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndinofara kuve nemi pastudio 7 ndoti maswera seZimbabwe. Hongu vabereki vari kuchema-chema zvakanyanyisa nenhau dzeschool fees. Maringe nekuti nguva yavakanga vakapuhwa nehurumende tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro yanga iri nguva diki.
Mungatsanangura kuti zvinonyatsofamba sei kuti pazosvika pakutenderanwa panyaya dzekuwedzerwa kwemaridzi?
Asika zvinowanzoitika kazhinji zvekuti kana mafizo aapruvhwa vabereki vanofanira kugara pasi neSDC yavo. SDC neschool management vanopresenta bhajeti ravo kuvabereki rezvavari kutarisira kuita temu iyoyo. Kana vachinge vapresenta bhajeti iroro, vabereki vanoritaura nezvaro, vanodibeta pameeting yavo yeschool parents assembly kusvika vawirirana mari dzavanokwanisa kubhadharaiwo vabereki. Kana vawirirana, voita maminutes vopresenta bhajeti racho kuofisi yaprovincial education director, kunove ndo kunobva approval yemari dzavanenge vawirirana. Hazvibvumirwi kuti komiti iri yega nahead vagare pasi vatare mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nevabereki vari vega, kuti hadziitwe dzisina approval.
Asi tiri kunzwa vamwe vari kuchema-chema vabereki kuti havana kunge vasumwa.
Kana kuine dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa dziri kuti vabereki vari kubhadhara mafizi asina kunge akatenderwa nevakuru vedzidzo, titaurirei kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende ochiimplimendwa saizvozvo. Asi tirikukurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevies anodiwa kuitira kuti zvinozvoita chikoro chifambe zvigadzirwe.
Muunga pamuenzaniso,
tine mari dzemasalari yemaancillary staff yedu vashandi vaya vanotibatsira muzvikoro. Pane mari dzemagetsi, panoda kuitwa mvura, panoda kutengwa zvinhu zvakawanda wanda, mapipis ekuti vana vawane kuchikoro kwakaita sei. Kwakanaka, tinenge tichikurudzira kuti vabereki vabhadhare mari. Avo vari kuva nezvichemo vari kukundikana kubhadhara mari tinhingi wiki rekuvhura, havaende vanogara pasi nemahedzi voita payment plan voona kuti vanogadzisa sei mafizi avo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vaBhani Manokore vari parunare muHarare. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya dzemari dziri kutambiriswa varairidzi uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vashandi vehurumende vachapuwa mari dzemabhonasi gore rino uye nhaurirano dziri kutanga munguva pfupi inotevera panyaya yemari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasaraure.
Bazi redzidzo harisi kutaura richimirira nyaya yezviri kumuzvikoro zveeducation panguva ino. Vari kutaura vachida kufadza vanhu vese vavakapa mari dzavakanyudza vakatadza kuita zvinhu zvaita sirwa nezvikoro zvidzidzwe zvakanaka. Vari kutaura vasingataure nevana vezimbabwe vanoda dzidzo. Zviri kuzivikanwa kuti varairidzi havasi kuenda kumabasa. Zviri kuzivikanwa kuti vana vazhinji vato vakatotadza kuya kuchikoro vari muexam classes. Zviri kuzivikanwa kuti maparents haana school fees. Saka vatauri vari kuita bazi redzidzo havasi kutaura vachida kutaura nesu mazimbabwens. Tinoziva kuti mumazvikoro mune manyama amire nerongo, asi vari kutaura vachizivisa madhona akavapa mari dzimwe dzavakatadza kushandisa zvakanaka kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 miliyoni vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuzvikoro nekuti varairidzi vanenge vasiko varairidzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Ko, panyaya dzemari dziri kunzi vana vechikoro vabhadhare idzi dziri kunzi nevakawanda havasi kukwanisa kudzibhadhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chapa kuti vasakwanise kuenda kumabasa, muri kuona sei dambudziko iri?
Dambudziko raitika muZimbabwe nderekuti nyaya yekubhadharwa kwemafizi yasiyiwa yaakuvabereki. Nyaya yekuita zvikwanisiro muzvikoro zvese yasiyirwa mumaoko evabereki. Asi bumbiro redu remutemo richisunga hurumende kuti ingadai iri iyo inotakura mutoro uyu. Zvino tiri kutarisana nevabereki vari kubva mulockdown, vabereki vakaruza maincomes, vabereki vakaretrenchwa. Tiritarisira kuti vachaita maminimini yekuti vaise mari dzinokwana kuti zvikoro zvishande.
Asi vanoona nezvebudiriro muzvikoro umo vari kutika pakaitwa nhaurirano havana kungowenzera nje.
Hongu pangawanikwe explanation ingataurwa neSDC kuti takwidza takonsulta zvikoro, hongu mafizi anokwira asi anobhadhara ndo pasina. Tichitarisa kuti hurumende ine surplus ye 9 billion ine mari yaikapiwa kwaAMF, ine mari yaikapiwa neUNESCO. Ndo mari dzatingadai tiri kuti dziiswewo muzvikoro tomboisa waiver yemafizi kuvabereki vanotambura.
Tanzwa ka vamutuli Ncube vachiti vashandi vehurumende vachapuwa mari dzebhonasi uye nhaurirano dzichatanga munguva pfupi inotevera panyaya dzemari dzavanotambiriswa.
Mari yemasivhu sevhanzi haichadi misangano yakawanda. Vamutuli Ncube vanoziva kuti maticha nemamasivhu sevhanzi vanongoda kuti mari dzavo dzidzorerwe zvadzadziri before October 2018. Vamutuli Ncube vakatombovimbisa kuti nyaya iyi yemasalari edu anenge adzorerwa pakare by July 2021. Nanhasi hapana chati chaitwa, takaudzwa tichange tane roadmap by January. Nyaya yemisangano iyi inyaya yekuda kutinyengedza, vachitoona kunge tiri pwere dzinokurumidza kubatwa kumeso. Hapana misangano inodiwa, vamutuli vanoziva zvinodiwa.
Kopa bonus.
Nyaya yebhonasi kana tikanzi tawedzerwa kuti tapiwa 100% yepasina inongoramba pari pasina. Patinozopiwa bhonasi yedu tinotarisira kuti inenge iri bhonasi yesalari yedu ya2018, ndo bhonasi yatingazocelebrate.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushayikwa kwemabhazi eZupco uko vemushikashika nevanhu vanenge vakwira motokari idzi dzinonzi dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo vari kusungwa nemapurisa. Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vave kupedza nguva yakareba vakaungana pazviteshi zvemabhazi uye vari kutyira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hurumende yainge sasade vemakombi nevamwe kuti vatakure vanhu sezvo vainge vachikonzera nyonga-nyonga mumigwagwa. Vakati vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kushanda nekambani yeZupco. asi vakuru vakawanda muhurumende vave kutenda kuti ZUPCO iri kutatarika. Vachitaura nebepa nhau reSunday Mail, gurukota rinoona nezvematunhu nekutakurwa kwevanhu vaJulai Moyo vati ZUPCO ichawedzera mamwe mabhazi 15 muHarare uye mamwe 11 muBulawayo, sezvo iri kutarisira kuti mamwe mabhazi 50 anenge asvika munyika svondo rinouya. Asi vakawanda vanoti aka akasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya asi pasina chinozoitika. Muna chikunguru vakafano bata chigaro chemukuru wekambani yeZUPCO vaEvaristo Madangwa vakati kambani iyi yainge ichitarisira mamwe mabhazi avasina kuzivisa uwandu hwavo asi hana kuuya kubva kuChina panguva yavainge vavimbisa. Kambani inotiwo ine mabhazi 262 kana kuti 262 asi ichida mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti inyatsoshande zvakanaka. Nezuro mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakatenderawo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Tabata vaNgarivume kuti tinzwe zvizere.
Takaona zvinorwadza mwoyo zvakanyanya. Chokutanga takaona madzimai nevasikana nevana zvikuru sei madzimai ndivo vari kunyanya kubatikana nazvo vari kugara vachiita maawa matatu vakamirire mabhazi eZUPCO. Vakamire pazuva, hapana mashedhi, vamwe vanogare pasi ende uye vanhu vanonga vakatsikirirana zvokuti hapana kana itingati social distance yekuti vangadzivirirwe kuchirwere chekorona. Saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ende uye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mabhazi.
Vamakataura navo vakati kudii uye dambudziko iringagadziriswa sei vaNgarivume?
Vana veZimbabwe vari kuratidza kuti chekutanga hurumende haifani kumise private operators etransport vanokwanisa kutakure vanhu. Kana ivo vachipe priority kuZUPCO, iyo ZUPCO yacho isi kukwanisa kuzviita. Saka vanhu vari kuti kosei vachirambidze makombi nevanhu kutakure vanhu, vari kurambidzirei kana vasina capacity. Chechipiri, vanhu vari kuti dai tikaita zvinoibva kune dzimwe nyika kuti kana mota iri roadworthy ichikwanisa kufamba mugwagwa ngaitakure vamwe nokuti ndokutirese dambudziko racho retransport. Chetatu, chimwe chakachitaura vanhu ndechekuti alright, kana vati ZUPCO ngarisare riro regariro kushanda, vanga vachitika maZUPCO acho owanda okwanise kutakure vanhu panguva dzakanaka.
Vaiti zviri kuvatorera nguva yakareba zvakadii kuti vasvike kwavanenge vachida kuenda? Kungava kumba kana kumabasa.
Vamwe vaiti tiri kubudgete 6 hours dzetransport kubve kumba kana kudzoka. Chimwe chiri kurwadza vaZulu ndechekuti iko zvine zvimapublic maprivate transporters acho makombi nevamwe vanhu vanotakure vanhu vaakukwidze transport. Musi weSaturday patakaswere mutown tichitenderera, maprivate operators ari kuitira vanhu $1.50 to $2. Because now vashoma vari kutakura vacho vamwe vari kudzingirwa, asi vashoma vacho vari kutakura vaakudhurisa. Saka vanhu vapinde parumana nzombe rwakanyanya rusati rwamboonekwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto eAmerica General Mark Milley vakaudza vatori venhau nezuro kuti muAfghanistan munogona kutanga hondo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana zvinozogona kupa kuti zvive nyore kuti zvikwata zvinopfurikidza mwero zvishande zviri munyika iyi. Vati havasi kuona chikwata chakatora masimba cheTaliban chichikwanisa kubatanidza nyika yose zvichapa mukana kuzvikwata zvakaita seISIS-K neAl-Qaeda kuti zvitangewo kuzvisimba dza zviri munyika iyi. America nenyika dzainodyidzana nayo dzakabuda muAfghanistan mukupera kwemwedzi wapera, kwapera makore maviri dziri munyika iyi. Asi America inoti yakagadzirira kutora matanho nemuchadenga kune vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai mure Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mikeove. Nhasi muchirongwa tina vapiji weSinamburo, mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress for Students Union kana kuti ZICOSU, sangano rinomirira kodzero dzevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro. Tiri kuzaya nyaya yevadzidzi vari kurambidzwa kunyora bvunzo dzavo kana kurambidzwa kuuya kuchikoro nepamusana pekuti havasati vabayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. VaNamburo ndinomukamuchira muchirongwa. Tipeiwo maundo renyu nezvenyaya tinayo nhasi muchirongwa.
Isu savadzidzi chakakosha upenyu. Tinotora nyaya iyi iri nyaya yavo ichiri chidanho chekuti vanhu vange vachibayiwa kuti vange vachidzivirirwa kuchirwere chakaipa ichi, sokuti chinotapukira kunyangwe anenge abayiwa neasina wacho. Saka chini chirwere hachisarudzi kuti uyu wabayiwa uyu hauna. Saka chakanaka kuzvidzivirira. Muchirungu ndovanoti prevention is better than cure. Uyu anenge atiwo haasi kuda kubayiwa, tinoti ngaachiregera kuti akabayiwa wacho azenge achitapukirwa nechirwere achine utachiona wechirwere chedziwa mupengo ichi. Saka toti kuna avo vakabayiwa, aiwa ngavasanganezvawo nekudzidza kwavo chikoro chienderere mberi. Asi avo vasina kubayiwa ndovatiri kuti aiwa wakahamba dzadiwa, chiendai munobayiwawo kuti mugone kuraramawo zvakanaka, tigone kudzidza zvakanaka kuti zvatiri kudzidza izvi tigogona kuzvishandisa tiri vapenyu kuti vabereki veduwo vazofara.
VaNamburo, kune vamwe vasingabvumire nemaundo aya yekuti vanofanirwa kubayiwa nhomba kuitira kuti vave nemukana wekunyora bvunzo dzavo kana kuenda kuchikoro. Vanoti matanho akadai anenge ari kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nekuti pari zvino chirongwa chekubayiwa nhomba chiri voluntary. Saka kurudziro iyi yekuti vanhu vanobayiwa nhomba kuitira kuti vawane mukana wekuenda kuchikoro kana kubasa, munoiona sei?
Papfungwa yavo vari kuti kana usati wabayiwa nhomba, usauya kuchikoro, usazodai, usazouya kuzosangana nevanhu nekuti unenge uchikanganisa upenyu hwevakawanda. Ipfungwa dzakanaka ende ichokwadi. Unogona kupararira chirwere nokuti munzvimbo dzatinofundira umu inzvimbo dzekuti tinenge takawanda tiri panzvimbo imwe chete. Saka mumwe chete akauya asina kubayiwa, akauya aine chihutachiona, asina kudzivirira utachiona kana kubayiwa nhomba yedziwa mupengo, unopedzisira wapa vanhu vose vakawanda chirwere ichi. Zvinova zvinozokanganisa vanhu, tinova nekurasikirwa kweupenyu kwakawanda. Saka tinoti aiwo vanhu ngavakurudzirwe kunge vachibayiwa, uye vasati vabayiwa ngavabayiwe kuti vanhu tichengete upenyu hwedu kuti ramangwana tizorarama zvakanaka.
Tichipeta huru kuredu, ndiruda kubata zvirikuitwa nehurumende mukubatsira vadzidzi panguva iyo denda recovid-19 riri kuendera mberi richitekeshera munyika. Tiudzeiwo zvizere nezvirikuitwa nehurumende.
Zvakawanda zvaitwa nehurumende mukuzama kubatsira vana vari kuzvikoro panguva ino. Tinoona mukuru wegurukota guru resocial welfare vamavhima vane vakabudisawo zvikafu zvavakapa zvakaenda kunzvimbo dzakatsaukana dzenyika kubatsira vana vanoshayawo. Zvinhu zvatinotendawo kuti aiwa tinoda kutenda kuti hurumende irambe ichibatsira vana vanobva kunzvimbo dzakadai, uye vana vari muzvikoro umu vanenge vasinawo zvikwanisiro kuti vange vachibatsirika kana vari kunzvimbo dzekufundira. Chikurudzirawo namzvina bhizinisi, vana vari kuzvikoro kuvanhu vanotambirawo uye vanodawo rubatsiro, vanoda kuti vange vachirangarirwa panguva yekubatikana kudai. Tinovavana vakarasikirwa nevabereki vakawanda zvikuru, havachakwanisa kunge vachiwana kana dziri mari dzekuenda kuchikoro. Vamwe vana mari dzekuchikoro but vari kuzoshayawo mari dzekuwana chokudya vari kuzvikoro. Saka tinokurudzirawo futi kuti vana muzvina bhizimusi vange vachipindirawo vachibatsira mhuri dzakatsaukana dziri munzvimbo dzakasiyana dzechikoro, dzinzvimbo dzokufundira, kuti vange vachibatsirika. Zvetinoda kutenda vaminista vamurwira vedu vakaparura chirongwa chemaloan scheme ari kubatsira kuti aiwa dai maloan aya aramba achienderera mberi. Kuna ava vasati vatanga kuwana mari, aiwa mari dziriko, vanoenda kumabhanga ECBC kuti vange vachinowana mari nekuti yakaiswa nehurumende. Tinoda kutenda mukuru wenyika nemakurukota avo nokurangarira vana vedu chiti aiwa nyaya inga ichifambira mberi. Kunyange veministry of health tinoda kuvatenda sekuti taona muzvikoro zvakati tsaukane zvenyika vana vari kubayiwa, vakaisa macenters emavaccination centers kuti vana vange vachikwanisa kunge vachiwana. Chiti aiwa nemashoko avatinokutenda.
Aiwa takunzwai zvakanaka VaNamburo. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk at the Connection nemusi wechipiri, apo tichange chienderera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mikeove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tatsikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kunamufundisi David Simango.
Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isu tichiziva kuti mweya mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita. Nekuparidza, nekuimba, nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamisheni chechizi vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi wenyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanakai baba Wande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti mweya mutsvene haaprofiti, mweya mutsvene haaparidzi, mweya mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti mweya mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa namweya mutsvene. Zvino ngatitaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri. Kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichionai kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge ishe Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 paverse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 paverse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho. Nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23, tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21. Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno. Nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwadra cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi naGibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha weCOVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Weze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeze ukulala esigubhini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzajaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kwele Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bafika phose ikhulu 94. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezine lengxenye 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 220 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo egciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma, le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDokotela Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imkhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokho behlangana esikwenzayo esikutsho khona okube senza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imkhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenza isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhuluna ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZupco. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZupco sekuchiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza koZupco kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uZupco udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi. And sinanzele bana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele kungacabangelani. Yabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi ikho ukuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingakho ithiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiyo abantu abathwele ubhuri labo, akuyasiyo. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona. Abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamaski, xa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalela ubhulo uZupco yena lowo abayawu-social distance banoke behlupha nalapho.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayilamabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engelamabhasi aqondanelayo amaningi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yeso kuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Senkomo mhlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Una iwange isemathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namashumi amathathu. 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela wasiwafida ngokhona ukudla njalona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa ahlala esibhinisawo sezingiselwa lesesilapha. Kumele uwajayeze ukulala esigugwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njebalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awushiyananga. Wona futhi njalo kathandi umsindo, afuna ebe yodwa abangamsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathandi umsindo. Amathende lawa abekela amaqanda
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya nganzani isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Phongupoza nje amafitshane khonapho.
Amathendeli lawa inyama yangkhona imnandi. Nga ufuna ukuyizwa ubunandi, kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani. Especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale eminyakeni kaJanuwari. Nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months, kumbe uJulayi 7 months. Yini inyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thino Sinkomo ohlala eWange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasosha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokeli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe mandla
ngela ubaba mkhulu babelobola
usenzi.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owatsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa ngumzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit there. esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela umzilikazi kamashobane yinzalo yakhe indlela ubulelani kamnzi umnzi kafana ufana kambanga umbanga kanjuba unjuba kalobhelele
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu umzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi umnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njengento sizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sidido sikamthwakazi. Isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwaNkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka emthwakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsungulo wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kamathobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingabithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhla sonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, abangafike okwayo bacindezela abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina boNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi eZimbabwe kokungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhenga lakho umalo agcotshwe. So-ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki weMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi-ke kuhlalwe phansi kukhuluma ubukhosi kabuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Zihloze inkosi ezithandileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye kusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima obungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika-6 ivesi siyabala u-1, 2, no-3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. Likhuluma indaba njengoba injalo, futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigriki bekhonona ngaloku kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla okukhulu lapha ayisikho ukuthi yila majuda ayekhuluma isigriki lala ayekhuluma isihebheru kodwa ikuthi abafelokazi bala majuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla labe sibale khona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa kakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala lokuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabo yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokhu okwakumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asiwakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhuleke baba thixo ingcwele sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlalela sukela manje uzobona phakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lingale tshona njani umthwakazi omuhle zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaigobe namhlanje sixoxa lo mtakamamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi find me usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen
you say you want time you say you want space you've got so much stuff on your mind you say you can't
Ngomega Mrs. K featuring Rosen find me Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngale ngoma
ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu ingoma leyi ethi find me ingoma eku genre ye dance music ingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye
uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels laba badabuka kwele Brazil kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba badabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe
ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka 2019 isasebenza ingoma leyo okuthiwa ngu Happy okuyiyo ingoma eyayenza i Rosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami
wathi ngikubamba umlomo bafo Zulukandaba sikuhlelo lwabacha silomsizi K umdaka mamkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala futhi umlilo kaso I've always been hot and out of control I promise these swings got my mind she's up again is amazing ngaba baba
Ingoma ka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu bafo tshela uZulu okunengi ngale ngoma
Ibi official single ka Msizi K yesibili ngomnyaka ka 2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza Noba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi egciba lingxoxo phosela amazwi akho okucinga Mrs K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo uMrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Zulukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwe True lwanamhlanje. Uthi ngilichiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection. Oliver Lesayo ikama ngu Mike Gove. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas Texas kumbuthano weZim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal.
So lichove njani akusitshele?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade sisipromote into zenyarazo izola de kungiye gospel lapha do perform khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile and then namhlanje lidindindi
kwabe kufiwa
ngebe kufiwa
yeah siyabona ule lomculo ngathi ule ngoma entsha akusitshele ngayo sathu
ingoma yami ithi touch me not sevenze lo budi wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlale South Africa So I went to South Africa as a recorder song ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakala lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje
ke itholakala ngapi batshela abantu sibili kuzithi bayilandwe
ikhona kuma online stores onke ikhona iTunes ikhona ku TuneCo and video ningayibukela nje ku YouTube
yeah so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhala edit
uSandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release yakhiphume kodwa ingoma ethi touch me not
wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa touch me not bebe mbona njalo njalo msuku zonke bona bebe mbona njalo njalo when I love you wathalaza njalo amalanga wonke thank you very much yabo
lo ngusandra ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eseDallas Texas khona pha kule melika singakagqibi uhlelo lolwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abezempila kahle bathi omunye umgaga weCOVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uZanele Ndebele uthi uzadokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwelemelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.